Mazvita zvenyu nemubvunzo wenyu, pavana veZimbabwe vese vataiziva vanga vari kuSudani, takavabatsira ende gurupu rokupedzisira ndiro rakasvika revanhu 21. Vese vakazivisa hurumende yavo kuti vanga vachida rubatsiro, vakabatsirwa ende hurumende yavo yakatenga matiketi zvese kubva kuSudani kuenda South Arabia nokuzosvika kuno kuZimbabwe.
Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dzakaburitsa vashandi vemuzinda wadzo vanga vari muKhartoum mukupera kwesvondo ndokuzoenda zvakare kunonunura vamwe vanga vasaririra. Pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe here zvamuri kunzwa kuti zvichirimo muSudan umu?
Pari zvino, kana pane vamwe vakasaririra zvavo, vanga vapo havo, asi isu hatina kunge taziviswa nezvavo, asi vanenge vatiziviswa hurumende inoramba ichivabatsira.